Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, December the 5th, 2017. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Mike Hoge.
Tonight, we are looking at President Emmerson Mnangagwa's new cabinet, which has 100% deficiency of youth.
Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can call us directly on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are, of course, also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voandevele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's new cabinet took oath on office yesterday amid grumblings from particularly two demographics, women and the youth. Both complained of inadequate representation.
The new cabinet only has three female ministers and no noticeable youth. Maybe the Minister of Labour falls under the youth demographic, but we have not been able to confirm her age. However, a colleague who went to a school with Minister of Labor and Social Welfare, Petronella Kagonye, says that they were in the same class. And that colleague of ours is in his early 40s or late 30s. So we assume that Minister Kagonye could be in her late 30s or early 40s. And by Zimbabwean standard, that's a youth.
He's still a youth.
You know, in the ideal world, we know she's no longer a youth. So the minister who represents the youth is actually is Thembi Sonyoni. And guess how old she is? She is 68 years old. She has a double barrel ministry. She's the Minister of Women and Youth Affairs. So that's what we are all here about tonight. We are talking about the lack of representation, especially for the youth, in Mr. Mnangagwa's cabinet. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukurane zvayo nasi vedwe. Pano pa chirongwa chenyu, chirongwa cha munofarira zvikuru, chirongwa cheve chidiki. Tukutarisa kuti pa mudari re makurukota ehurumende kana kuti cabinet yemutungamiri mutswa wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Apana vechidiki. Wechidiki, anganzi ndi wechidiki mumwe chete, munhu one chete. Avo ndi muzvare kana kuti amai Petronella Kagonye, vanova gurukota rinoona nezvekushanda kwevanhu ne social welfare kana kuti Minister of Labour and Social Welfare. Amai Kagonye vanoonekwa semunhu mudiki, uyezve tine mumwe wedu watinoshanda naye pano pa Studio 7 akainda kuchikoro na Kagonye, saka ambotipawo ka rough idea kuti sekufungidzira kwake vangava vari kuma late 30s kana kuti kuma early 40s. Saka ndiyega munhu mumwe chete munhu iyeye Petronella anganzi munhu wechidiki muhurumende yava Mnangagwa Mike. Uyezve vechidiki vakawanda vari kugununʼuna kuti gurukota rinonzi rakanangana nevechidiki amai Thembi Sonyoni vane makore 68. Saga yaka ipanyacho mda.
Zvinototyisa, zvinototyisa.
Zvirikutotyisa.
Yebo kambe sivulukandaba okhuluma nguMike Hobe. Namhlanje kuhlelo labasakhulayo kuhlelo The Connection kuLive Talk. Siphatha udaba mayelana lathi thina njengabontanga. Uyazi cabinet le entsha ekamongameli Emmerson Mnangagwa akula noma umuntu oyi-1 nje oyi-1 ongisakhulayo okhona igama lakhe ngu-Honorable Petronella Kagonya oyi-Minister of Labour and Social Welfare kodwa ay njengoba nimzila untungamile esho yazi it's very very doubtful ukuthi njengomuntu ongasakhulayo na as by Zimbabwean standards bayasho ukuthi hayi njengoba ushilo wathi angithi it's 45 so maybe she qualifies kodwa
actually 35
so ithuba likhona vele lokuthi she missed that limit but yeah bayasho ukuthi she is the youngest person okhona ku cabinet lena entsha so uzulo kandaba ngelani kuhlelo lisitshele yini umbono wenu mayelana ku cabinet lena entsha bakhona na abasakhulayo abafana abafanele ukuthi bathathe izikhundla bangena labo ku cabinet
ngongo ndiyo nyaya iri mudariro nasi Mike nyaya ye makurukota hurumende kana kuti ma cabinet ministers and we are joined by our first guest tonight all the way from the United Kingdom that's Kimberly Bebe, youth activist, Kim, good evening and welcome.
Good evening, Zimbabweans in the nation and around the world, and thank you very much for having me on this show. And I'm really, really concerned about the current cabinet and the current lineup that Mnangagwa has chosen. It really does not give the youth of Zimbabwe any hope at all whatsoever, and it's worrying, to be honest.
How so, Kimberly, if I may play devil's advocate, the youth minister, Mrs. Stembiso Nyoni, is a seasoned minister. Mm-hmm. She's been in government for so many years, and I'm sure she can adequately deal with youth affairs.
I think, to be honest, it's simple. Without the youth, you cannot do anything for them. Something without us is definitely not for us. A 60-year-old woman, in all due respect, she's a seasoned politician who's seen her in the scenes. She actually, in Matabeleland, has failed on several occasions to retain her constituency seat. And now for her to be in cabinet as Minister of Youth, I think it's a great insult to the young people in Zimbabwe. There is so much talent the young people in Zimbabwe, and ZANU-PF actually has young MPs or young people who could have that post. So I really think it's a scam and it's disappointing. ZANU-PF is playing with people's minds, and it's really not acceptable to have a 60-year-old sitting there and representing me as a young person when she doesn't even carry the young person's concerns at heart. I mean, if you look at it, she's been in parliament for so many years. She's never been jobless. She doesn't understand how it is to go to uni and come out and be jobless. She doesn't understand the struggles of a normal young person. So really and truly speaking, how then will she relate to the problems that young people face currently in Zimbabwe? Mm-hmm, mm-hmm. And another problem we see is that we have a very high migration rate in Zimbabwe. And Stembiso Nyoni, in her own capacity, obviously, her children have got more comfortable lives than the normal youth because she's privileged and has got access to state funds. Mm-hmm. So really and truly, she does not represent the normal young Zimbabwean. And it all goes back down to Emmerson Mnangagwa. In his correct senses, how could he choose a 60-year-old woman to represent young people? It's an insult. And it also shows that him, Mnangagwa himself, is not intelligent. And he really had a very wrong agenda. If he chose a 68-year-old woman to be cabinet, he had an agenda to put him and his friends in the cabinet so that they speak the same language and they don't put each other to account for the rotten state of Zimbabwe. Mm-hmm. So it's concerning, it's worrying, and it's not giving the young people hope. Young people like me, we don't see any hope in Stembiso Nyoni. She's not an icon. What has she done for young people? What will she do? What can she talk? Can she really relate to issues that young people face? She's never been jobless. she, we've never seen her at uni doing any student politics. All we've heard about her is her in parliament. She doesn't know the real issues that young people go through. So really, I think the whole cabinet is a sham, and it all boils down to the person who elected this person.
Now, tell me something, Kimberly. As a young female Zimbabwean, what is your take? As a young female Zimbabwean youth, what is your take on the amount of women that are within this new cabinet?
It's really disgraceful because, okay, if we look at the Constitution, it all goes back to the Constitution. The women managed to scream, and they won the representation that they have now in Parliament. And we thought that was going to continue, and we thought that the President was going to bear in mind that when he's choosing a cabinet, it has to be youth and gender-friendly. Mm-hmm. But in this instance, there's only, if I'm not mistaken, three women out of all the men. It really shows that there is something wrong with this cabinet. Even the whole system now in ZANU-PF, it's anti-women. And it seems it's a whole patriarchal system that is against women. And it now has exposed the whole current leadership in Zimbabwe that they are a patriarchal community. All along, they've been hiding and saying, okay, there's all these women organizations that we're going to listen to. Okay, we've given the women the proportional representation seats in parliament. But really and surely, if women are not on the negotiation table, then it is clear that that is patriarchy. I mean, Zimbabwe has gone back 20 years behind because we had no women in the cabinet, seen at all. And I think Emmerson Mnangagwa has taken the country backwards by not putting a young person in the Ministry of Youth position and by not putting enough women in cabinet. It's not a balanced equation. It will be hard for those women to speak for the other women because they'll be outnumbered. They will be outpowered. It's like a men's club. It's like a men's group. And if you look at it, the ministries that the women have been given, they are not so influential. These are ministries don't control power.
Minister of Labour and Social Welfare, would you say that's not a powerful ministry? Minister of Labour and Social Welfare, would you not say that's a powerful ministry?
If you look at the current state in Zimbabwe right now, the Ministry of Social for Welfare and Labour, it's not playing any role at all. The country is a neurotic state.
But we have a new one.
Ministries that are...
Hello, Kim Ugona.
That needs to revive Zimbabwe now. Hello?
Yes, we are listening. Ngiyangubamba umlomo khonapho Kim. Qhubeka kubambile khonapho ke sithathe abalaleli. Timbo Berenga Tsamba uyo Kimberly Bebe ndewe chidiki anorwira ku 00 chidiki ari ku London saka ari kugununguna ari kushoropoza zvikuru ari kushora hurumende yakaumbwa nava Mnangagwa ari kuti haiwa hapana vechidiki muhurumende iyi uyezve hapana madzimai saka ndotapfunga kuunza madzimai pano pachirongwa chedu tine madzimai matatu atichange tichikurukura nezvavo. Yes, we are trying to lead by example.
That's right.
Timbotora matsamba asingakai kumulaleli lowo timbotarisa matsamba ari kunyorwa nevatereri pa Facebook. Anzi na Alan Akmoyo, anzi jonga kande mirita neta nezwe Zimbabwe. Webster Muzana, anzi ko makambo wona youth ine 68 years kupiku. Vaida kungo visa G40 ta neta nazwe izwi. Ngavango gadzira nyika yacho tuone kuzouya va Joseph Mshanga, anzi na wa Mshanga. Hapana chakaipa kana vachizotipa shanduko munyika. Chikuru chatinoda munyika muite mabasa. Tigoshanda pechko nemisha yedu. Mirai tuone Joseph Mhlangage lo. Uti yana akulandaba ilanxa mphati ntambo wezabatsha ele 68 years. As long as one so wins themselves.
That's an interesting take, yes. What's Tatum Lalilo to Kala Umakaya? Mnumzan Makaya, Unjani?
yebo ngiyaphila njani.
Ah, siyaphila baba, usungenile kuhlelo. Mm, yini umbono wakho?
Yes, umbono wami ukuthi umbuso lo odlulileyo oka Robert Gabi kuye kungalula ukuthi ufake umbono ongasiza ilizwe. Kodwa asazi nokho namandla ukuthi imbono yethu izawusebenza yini. Njengoba sokungani ngumbuso omutha. Mina ngibona ngathi i-cabinet efakwe ngu-president Mnangagwa. Vele angeke afake abantu abatsha athiyela abakade bemdlisa kumbe akamfakele bese sikhundla. Ngibona ngathi akuyenzileke umntu azakuyenza ukuthi phela angabalahleli bethala. Kodwa angizaqiniswe ngigcwele ukuthi especial u-Stanley Solomon uyahluleka ngakanani ngoba emdala. Bafake baqiniso kanjalo kodwa ke khona phela akungeke kunize labantu abasa kakhulu laphana mkhabinethi ekanala ukuthi naye balingana kulingana nabo bona abathethileyo abafake ukhabinethi yakhe.
So mnumzane, wathi ngumbuze ke njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo, ivote yabasakhulayo iqakathekile kakhulu, ubona ngani abasakhulayo bazaphuma ngoba uningi babo beyovotela umongameli Mnangagwa ngomnyaka ozayo na?
Sokuzakuya ngokuthi sebeguquke ungakanani. Kodwa eminyakeni ekhulele lo mntana kade ngizothi ukuthi bekakusizi ngazoyevota uthini, bekakusebenzi sebendlela okuhlelwe ngayo. Nazi yaphethwe bazathinta la imithetho yokhetho mhlawumbe bazathintangazi, but ngayengazange thinte kuhle abaningi bade icika isikhathi kufotela into engasuke iyenzakale kuloku abakuthandaza.
Hayi, siyabonga mnumzana ungena kuhlelo.
Ye, ngiyabonga. Sikhulume nangezulu kancane sizophinda endaweni ethiyeni.
Nimzonga?
Litheni baba? Hayi, izakwenza njalo ba.
Okay, futhi yabonga.
Na lo bekungumlaleli uhlelo ngolweni Chirongwande che nyu nasi tiri ukurukura tiri kuzeya hurumende yava Mnangagwa tichitarisa kuti pamakurukota avo apana vechidiki uyezve madzimai pane matatu chete. Iyo inova nyaya yanetsa munyika, vari kugunun'una, madzimai ari kugunun'una uyezve vechidiki vari kugunun'unawo. Tipinde zvekare pa Facebook yedu yeshona, hanzi Nanhlanhla Swanda, the guys are running the country of no idea. Bob was far much better, and these are the people who were killing people. Nyasa Makoni, hanzi, the truth is Zimbabwe is going to be the first country ever to continue in economic turmoil for 100 years. I don't see Ngwena ruling for less than 30 years. That's an interesting observation there, Mike. Kuti kavoni Mnangagwa evusa okuphansi kweminyaka ngu-30. Hanzi nemtereri handizikuona va Mnangagwa vachitonga kwemakore apasi kwemakumi matatu. I'm sure
that's an interesting take.
That's
an interesting take.
Saka ameno zvikonzero zvake mtereri kuti ndezvipi. Asi kana uchitaura nevanhu vakawanda vari kuti nyaya takatanga yemauto iyi zvakanga zvichinakidza panguva iyoyo vachipitigura vamugabe vemukipa wahambu mudhara manje vati manje
hezvoasola sovyamukumbula mudhara
avamukumbula mudhara avachi kutapenduka vati indaba leyi sozigqelelana ngoba mabuto sengenele kuhulumende sengamaminista manye segcwele isitaladeni saka naizvozvo vari kuti aiwa nyaya takazviparira iyi takati gira chinhu ichi asi mauto acho atopinda muhurumende uyezve azara mumigwagwa amwe ari kunzi ari kuvhundutsira vanhu saka
Yes, I'm actually reading any comment kalo baba igama lake ngu Simon Gundata. I would actually love to hear Kimberly's take on this. U Simon uyithi imbomira ya mai uti imbomira ikushora regainyika imbogadzirwa kusho ukuthi yena ulethemba lokuthi ayi umongameli vele ithuba likhona lokuthi he can fix the economy yet.
Mm-hmm.
Kimberly, surely do you not think ukuthi you should be giving umongameli wethu omusha lo ithuba ukuthi alungise umnotho welizwe? Hello, Kimberly. Hello.
Endlela ezigondileyo. For you to fix the country, you need to follow proper policies and procedures. And if you are, we say, Ukuthi, we want to take Zimbabwe back to international status, then we should comply with international rules and laws and legislation. And issues such as women and youth empowerment are very key. The future belongs to us, abantwana amayanga Zimbabweans. So nxa bona bebhizi befaka abantu abadala bethiya amayouth bethiya omama, really then it's going to be hard to fix the country. You can't tell me that you want a whole military government to fix things for us. What have they fixed in the past 37 years? Nothing. We all know Ukuthi Mugabe was the face of the conflict. The real enemy laphana eZimbabwe yi military government. Kugcwele abantu abaku military abaphila ngepolitical nge entitlement politics. And nothing will change. Bayebe lokho bebhizi besiyethusela ngembhobho ukuthi yibo abalwa impi. Bashintsheni, bazatshintshani. Khathesi umlanga kagwasele close to a month ego government and new president. Useyenzeni? Secretile yini imsebenzi? Kumbe lokho edlala ngengqondo zethu efaka abangani bakhe ukuthi bekhulume ngezinto that concern young people and women. Abantu abaningi abavote eZimbabwe ngamayouth. Abantu abaningi abaphuma estreetini befuna umgabe aphume. Ngamayouth ahamba emayunivesithi baqeqesha esikolo abangelamsebenzi labo mama. So if you are going to put a cabinet and if you are going to bring people to the negotiation table without the people being affected, then that is wrong. Ilizwe alilungiseki ngendlela ezingaqondanga. Ilizwe alilungiseki ngomuntu othatha abangani bakhe abadala abangaziyo inhlupho zabantu phansi. Besilungisele izinto. Bayakwazi yini na ukudubeka bonke bolala abakukhabinet? Kanti bajayele ukudla izimali zezanu PF. So abasoze bacabanga, abasoze bebe lozwelo. Kodwa luba bathatha abantu abatsha abalegazi elitsha babafaka. And anyway, vele mna mbona ingani i-whole process le ekamnangagwa ilobutsotsi phakathi. It's almost like a scam. And I feel Mnangagwa is playing around with people's minds in Zimbabwe. They are trying to convince people, and I feel Ukuthi it's false hope. It's not real hope, it's false hope.
Thank you there, Kim. Kubeka wambile konapo. Zina Kimberly. Pana zviripo apa makumbo enyoka. Pane, there's a saying in English, Mike, that goes, pigs don't fly. ne chishona tinoti nguruve haipururu saka kutaura kudaro kana tichitarisa nhoroondo ye Zanu PF there is a time when their youth secretary Absalom Skosana he's an old man who was you know in his late 40s or early 50s and akanga ari secretary we my youth saka kana tichitarisa izvi amai Stembiso Nyoni. Apana cha
it's
chinja.
Not shocking.
Apana cha chinja. Zanu PF iri kufamba negwara rayo rekudara. Saka
afando pane vanhu akawanda vangatibvunza vachiti what exactly did we expect kuna President Mnangagwa? Vangotanga kutora masimba. Like he just got it. Like he's just been president for like Ukimbale has said almost a month. No, what did I want to expect?
Let's be fair to Mr. Mnangagwa. He's only about a week.
Exactly. That's why it would be interesting to hear Abantu. How do they expect him to fix? How do you generate insevenzi gonke loka in a week?
Time will tell. Silo mlaleli tinem tereri maika timbona tinani parunare.
Tinava Webster. Dara Webster.
Hey,
Mari. Tiripo mkoma makasimba.
Ndinani kuzi.
Chirongwa ndechenyu tudzeka pfungwa dzai.
Ni bona zvese zviri kuitika ezvitori right nekuti saita kuti nguva yavo ite shoma vari pabasa murondo yese zviri kuitika kubva pawapinda pabasa nguva inosvika 10 days zvingadai takutoona iyosambiro yatakuona sezvadai tapaisisi ikuti zvi 24 hours bezi tangatakuona sambiro iye zvinezvi dai vamboita sezi mazuva ose asarawo mashomo nekuti vange vari ipapo aelection mukuru wako ari kuti vari mutaun umu handore zvichibuda nekuti dai vange vane plani cheyekuita vaisarova vanhu vaitora example yatiazakaitika pa 2008 vana liti havana kumborova vanhu havana kumborova mazenda havana kurova vanhu nechaichizamari kurodi 40 vakangochinja zvetezeoffice asi zvinhu zvese vazaitika pagraund saka iye zvinezvi zvekurova mazenda ndizvo zvinotaura kuti havana kana plani saka izvozvo zvikaita kuti vaita gara nguva shoma nguva diki simazi izvozvo8 months zavasarinazvo ndizvo zvingatokwana zvavhara
ko timbotarisawo nyaya yevota registration mukoma wangu because inyaya inonetsa iyoyo pane vamwe vari kuti hongo vaimboda vaimbova nemanyukunyuku ekunonyoresa asi pakapidigurwa vamugave pachigaro vakabva vapfunga kuti ratobuda zizi rabuda vabuda vamugave zizi hanzi zizi harisina nyanga sezvo vabuda vamugave hapasina chikonzero chekuti tinge tichinyoresa nekuti tasununguka nyika yezimbabwe yasununguka tava nemutungamiri mutswa wenyika ko imimi makatonyoresa here
takanyoresa kare vamugave vachiripeche
aha muchange muchivhota zvekare
saka zviri kuitika apa ndezvekuti vanhu vari kunyoresa iye zvino vamaona ati kuita kunzimbo yatiri inoi yeharare vanhu vari kunyoresa ende zvichabatsira kuti pakasitemu vanhu vanga va pasina vanhu vanofamba vachinyoresa kumatunhu evanhu zvasiyana nekare pekuti vanhu vanonyoresa kutauni iye zvino zvimunhu wese nasinambovhota ari kunyoresa asiwo panguva shoma iyoyi yavatonge varipo vanhu vanga vakamirira cabinet paineipa ndo pavachavana ziva kuti zvinhu zvanga zviri kuendesa here handihazvitendi asi ezvine zvinhu zvesatoni anzi vanhu vezimbabwe vakadzidza hatisi vanhu vekuti tinganyanyaonzi tingadzimirirwa tisingaoni tingatadza hedu kuve nesimba rekuti tingaita chimwe chinhu asi tinenge tichiona zvine zvichiitika takafara tese tikati vamu gave vaenda asi takaona kuti hapana zvataita iye zvinezvi taatongofara ndeyekuti tinyoresa vhota iye zviri kuitika zvakanaka kuti ivovo vachiita izvozvo tinyatsooneka kuti zvavari kuita chaichezvo hapana kusika pa7 months zvacho izvozvo panenge pasina chabuda vanhu vanoenda mubox vachinoziva kuti tii chatiri kunonyora chii chatiri kunovhotera
aiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa yakhuluma lapho umlaleli mike kuti yena kaisuye ongomunye walaba bathi ngenxa yokuthi umgabe sowaphuma embusweni kasi sekho isidingo sokuthi abantu bayebhalisa abantu bavote ngoba seyawaphela ingwenya kodwa abahlakaniphileyo abakhaliphileyo bathi hhayi asambeni siyobhalisa ngoba inkinga yezimbabwe nxa bekhuluma bathi bekungayisuye mgabe yedwa laba abafuna utshintsha bathi yebo umgabe ube yinkinga kodwa ube ngumkhokheli webandla a very big establishment iZANU-PF ngakho kumele bayebhalisa bavote ngobunengi nxa likhitshwa ibandla leZANU-PF likhitshwe ngevoti nxa liwina lalo linqobe ngevoti that's what elections are for
right Kimberly masiye kuwo usasekhona
yee ngikhona
right so uyamuza uNtunga uyasho ukuthi umlaleli wethu ubona ngani hayi utshintsho sorry lento yangihlupha
ajayelanga into
zamakhiwa so bengithi eningi labasakhulayo they think ukuthi iZANU-PF kumele isuswe ngomnyaka ozayo by vote After Amapa's experiences in Zimbabwe, do you think that's a possibility?
Mina vele ngibone ngani it's going to be hard ngoba abantu abarika ama elections yibo manje abantu kebe in power. So we need to be guaranteed that there is not going to be any stolen vote, and we need to be guaranteed that the vote here will be monitored properly and defended. And the only way is to lobby international support. Ngoba even if voting system lay, PVR, equally registration lay, it's all chaotic. It's not a smooth process. So really, it shows that there is something already cooking there. And really, bonke abantu bona laba abakukhabinet ababusayo asima-trust ngamatsotsi balobukhwele bayazakala, and they have a bad history. They have a bad record of rigging elections. So to be honest, the vote is not guaranteed. We need to be assured ukuthi it will be a free and fair election.
Dimbo Tarisa, cabinet yacho kuti yakamira sei. I-cabinet yakhona lapha sikhangele esingathi ngama-key positions, ama-strategic positions. Number one apo pananiku
Comrade
Chinamasa vakabata homwe yemari ndipo finance minister. And what's interesting about Vachinamasa is he is a former he has previously been in this portfolio.
And then
Saga Nemsue China Shondorino vari kutarisirwa kuti vange vachipresenta budget yavo yegore rinouya. Saka munhu akatarisa munhu wese akatarisa kuna Vachinamasa vachida kuona kuti i budget yake iza kuva iminjani budget yavo ichange yakamira sei. Sivone njalo kunumber two lapana amapolisa wanaswelwa ngabantu abanengi mapurisa ari kushora zvikuru nevanhu vakawanda vachiti ari kubatikana zvikuru munyaya dzeuori. Apo pana minister Obed Mpofu uyezve ndofunga vakabuda mave panhau here nezuro kana kuti ndinhasi vachiti ivo vachange vachirwisana neuori huri muministry yemapurisa. Then interestingly pana the major general Sibusiso Moyo avo vakabuda patelevision vachiudza vanhu veruzhinji kuti nyika dzatora
military coup vakanyatsotsanangura.
Hanzi it's not a military coup asi tafanobata matomo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe very safe. We are only targeting machi my criminals around him. Saka vanhu vakawanda really vari kutarisa kuti kuona kuti apo vachange vachibata sei nyaya yekutyidzana pakati kweZimbabwe nedzimwe nyika nekuti portfolio yavo iforeign affairs iyo ke epetwe ngopuma kubuto ugeneral major general Sibusiso Moyo. Indaba ekhangele ngabantu abanengi sifuna ukubona ukuthi uvela ebuthweni ngokwazi kwami akula diplomacy enene
kodwa bashilo bathi uqualified
but i-experience la matters i-experience esiyaziyo alayo yikuba libutho.
Yebo.
Le kwezokudlelana la manye amazwe nyazi diplomacy he doesn't have a record. Saka it's interesting really to witness how he will carry out his task as a foreign affairs minister.
Saka ndiri kuona pana pandunga tine mumwe muteereri Roni. Varoni makasimba here?
Makati henyu.
Tiripo tirimupo mukoma. Chipindai kamuchirongwa, chirongwa ndechenyu.
Right, zvakanaka. Ini ndiri kufunga kuti vanhu havafaniri kutarisira zvakanyanya kucabinet yakaiswa iyi nekuda kwezvikonzero zvakati kuti tikatarisa tinoona kuti panapa vamunangagwa vakagadzwa nemasoja vagadzwa nemasoja vachigadzwa vakunogadzwa paya paya tinoona va kudzichipanga achitaura pamusoro pekuti vamunangagwa vanofanira kuenda vanozvisungirira.
Saka mkatarisa nyaya zakaita saizo, tunaona kuti izvo. Mayuthi sezvataura kuti tinofanira kuti tirepresentwe zvakanyanya. Ndinoda kuti zvine nekuda kuti vakabva vamaka mayuthi kuti mayuthi aya ndo amwe anga achidzivisa kuti zvavari kuda kuti zviitike zviitike. Asoja nehurumende yavamunangagwa. Saka ipapo vakuzovarega vachiita sei? Havasozovatarisa neziso rakanaka. Tikatarisawo tinoda kuti izvo hurumende ichiri pabasa rekurwisana nevavengi vavo veG40. Saka kana zvakadaro kureva kuti hondo ichiri kuendera mberi mukati mebasa ravo vacharamba vachingorwisana vakadaro vachiedza kuti vabate vavengi vavo. Saka izvo zvinoita kuti basa chairo chairo rokuita kuti nyika iwane mari kana zvimwe zvinodiwa isafambire pamberi.
Mukomaroni.
Halo.
Sezvo muri kuZimbabwe makanyoresa kuvhota here?
Ndakanyoresa.
Muri kurudzira vamwe here vechidiki kuti vaende vanonyoresa kuvhota?
Ndo chinhu chakanyanya kukosha chatiri kutoita ichocho chekutoti pese patinenge tiri tichisangana nevanhu tee tichitokurudzirana kuti shamwari wakanyoresa here enda unodini unovhota. Right now mayuth anogona tinogona kungofungidzira kuti chii kuti izvo zvinhu dai zvasanduka but hazisi kuzosanduka panguva iyoyi kusvikira taita maelection papinda hurumende nyowani inoisa zvido zvevanhu pamberi.
Aiwa, tinotenda mukoma wangu, siyabonga.
Parakai.
Aha, vachangotibata muchirongwa paredio. Chirongwa ndechenyu, chirongwa chevechidiki. Tichitepenyura tiri kuno kumuzinda weVoice of America
kuWashington.
Uyezve nhasi tiri kukurukura nenyaya yedare remakurukota ehurumende yava Emmerson Mnangagwa, iyo isina kana vechidiki. Pane munhu wani chete ari kunzi angangova wechidiki anova minister weLabour and Social Welfare, Petronella Kagonye. Asi gurukota rinoona nezvevechidiki ndi amai Stembiso Nyoni ava vane makore 68. Saka ndiyo nyaya iri pano veduwe yilo utaba esingalo lamhlanje. Ha, kodwa izano yake yavusa iG40 lesi nxasikhangela sezivela kachana indaba yama jingles. Ngakumbula vekulenye jingle panga pane imwe jingle yaimbubuda stereg pa ZBC yaiti ameno ndeipi kwaya yai, but it goes like this. Yaso terera unze kutonga hamu ofisi muna bobo.
Ndiza pano vanhu vakawanda vechidiki vasingaiziye song iyoyo. Vakutotiratidza age yenyu kabudai.
No, it's a new song. Ameno maybe vanenge vakakurira mudhasi. Asi kana vakurira ko kuZimbabwe yaimboridzwa maningi. And for many people really, especially within ZANU PF and without, you know, people have been talking to vari kuti at times, you know, shamisika kuti ichokwadi rekuti vamugabe is no longer our president. You know, because people my age,
a lot of people never thought it would happen anytime soon.
Yeah, and and here is a guy who never thought, you know, he would go out the way he did. Saka vakanga vakuronga zvimwe vakurongerana azimai uko. Sekunzwa kwedu muZANU PF, asi zvakaramba nganga murapwa chida. Kwayala mpela, kwayala. Kim, ungomunye inoalaba vake bezibuze nxa wavuke ekuseni uzinwaye mpela uthi yebo liqiniso yini ukuthi Mugabe kaseko mpela kasengumongameli.
Hey, it's unbelievable kunzima ukukhola ukuthi uMgabe kasekho, kodwa mna ngibona ingani uthiya impande zakhe khonapha, uthiya iy'ngqondo zakhe, wathiya esethile izinto zakhe. Ukuthi ngikhole sibili ukuthi uMgabe ngezenzo zakhe seziphumile, ngiyakhola ukuthi yena sephumile njengomuntu, Kodwa mboni ngani imicabango yakhe lobudlwangu dlangu lokuba kokayo wakhe kusele khona phana endlini yona leyana andi lama ngibelieve mina mboni ngani maybe ngwenye uGrace wanegotiate wathi yekela mla le ngihlale khona phe state house ngoba umgabe phela asizake sibe kwazi ukuthi uhleli kwenye indawo engaso state house. So sifuna ukubona ukuthi uhleli ngapi, ungapi, udlani, uyenzani, lami ngiyakusabanga nje kuloko.
Aha, ubona ngani ngabe senzani?
Ah, ubona ngani ngoba bamnike ispare room estate house ngihlalela khona phansi.
Yeah, yaba kithi. So wena nxa ukhuluma kana usitaura nebamwe bechidiki kuZimbabwe uko, vari kuvimbisa here kuti vari kunyoresa uyezve vachange vachivhota uye vachitsvaga kuvhoterwa musarudzo dzegore rinouya idzi.
Nangwa ngikhuluma labancane abasekhaya abaningi bayafuna sibili ukuvota abalekho ukuvota but as a young person to stand for public office in Zimbabwe is not hard because you need ama resources, you need money to campaign. And time and again, we know ukuthi towards elections, the richer politicians, they vote by abantu. Bayafika laphana belekudla, belezamende, bebanika izinto ezivele eChina, amakhango abolileyo awe China. Wena ungumuntu omutsha ofuna ukukampaigna, yebo ye abantu bayebekwazi kodwa abantu bafuna ukudla, bafuna isinkwa and bafuna ukubona physically ubanika igokoko lomumbu. So kuba nzima nxa ungela mali, yebo ye baningi abalesifiso kodwa kuba nzima nxa ungela mali. That's why iZANU-PF eqila khona abantu ngoba bona bale mali abayitshontshayo kugovernment abayisebenzisa ukuthenga abantu. So mna vele mbone ngani izanu they always succeed in being lipier politicians. Sibona ukuthi bayadidizela sokusiya kuma election sokuthiwa nankuyani umumbu khona mahara beqile abadala abantu because they don't think about ikusasa abacabanga ngesikade abasibona namhla abasiphiwe ngu-MP. So ucishe kube nzima. And the political playing ground is not fair eZimbabwe. Nga ungabhilongi kuZANU-PF. Ukuzungena kwamanye ama-areas uye-campaigna uriska khonokho ukuthi abantu baye besesaba ukuvotela ngoba bayesaba ukurathwa, bayesaba ukutrathela. So ucina kunzima, ucina kungekho fair. Lingani kungani kuthiwa i-race yokuthi ligijima kodwa omunye uqalisela ngale ku-100 kilometer pack, omunye uqala ku-start line. Kuba nzima ukuthi izanu igijimele phambili.
Tinotenda siyabonga Kimberly bebe ramba wakabata ku ipapo ramba uri parunhare vachangotibata istudio 7 uyezve nguva dzakumhanyira kuna quarter to 9 tasarirwa kwasara 15 minutes chakutopera chamari chirongwa chakutopera time iri kufamba isikhathi siyahamba. Saka Kimberly hanzi andione pachiita sarudzo dzakachena munyika nekuti ZANU-PF ine nhoroondo yekubirizira uyezve ari kuti iyo inonzi playing ground haizi level. Saka ari kuona ZANU-PF ine yatingati an advantage over mamwe mapato anopikisa. Vachangotibata sekutaura kwedu chirongwa ndechenyu uyezve nyaya yatokurukura nezvayo nhasi inyaya mbiri nyaya yekutanga yekushayikwa kwemakurukota evechidiki mukabinet yehurumende yavamunangagwa uyezve nyaya yekunyoresa ndokuti mugone kuvhota musarudzo dzegore rinotevera. Makanyoresa here vechidiki kana musati manyoresa yendai munonyoresa ndokuti muwane mukana wekuvhota mugore rinouya nekuti kana musina kunyoresa hapana dhiri
hapana
dhiri haukuvhota. Saka murege kuva muchingo chema. All right, there's a crossover to Italy. We have a former MDC youth and a former MP Solomon Mazzori. Mkoma Solo ndeipi?
Ndakanaka singa iti shakadi
na ngodaro daro mdara akamira sei malevus
Ai, watakanaka chando chete.
Andazoti chando chapisa igogo chamba.
Ah, chando kupisa chakaoma.
Aha. Anyway, thank you mkoma sorene kupina muchirongwa. Makaonaka urumende yava mnangagwa. Vesidiki hapana madzimai pane matatu chete. Muri kuzvionawo sei?
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vanoexpecta kuti vanotarisira kuti chirwere chemalaria chirapwe nemosquito. Hazvishandi zvichidaro. Ava vanhu ava vagara mafailures. Munangagwa akafamba naMugabe 54 years. Vakazotonga vese hurumende kubva 1980 kusvika nhasi, 37 years down the line, vachingopwanya nyika vachishandisa utongi hwechimbimbi ndoga. Ukatarisa kuona kuti hurumende yacho yazogadziriswa after vaita madzimai mangoiswa mashoma, wotarisa kuti zvino population yedu zvainenge yakawanda madzimai, wotaregedza itarisa kune vechidiki, wotarisa kuti kune vechidiki hapana kana umwe chete wakambokandwawo imomo. Asika donzo revechidiki nderekuti hapana nyaya dzinofanirwa kunge dzichiendeserwa mberi pachinzi pakutaurwa nyaya dzakanaka chaizvo dzevechidiki pasina vechidiki. Hapanawo zvakare nyaya dzinganzi dziri kuendeserwa mberi nokufambiswa mberi pachinzi pari kuitwa nyaya dzemadzimai ipo pasina madzimai acho. Saka kana vamunangagwa nezanu PF yavo vakazvitarisa, vanoti ivo vanokudza here vechidiki kana madzimai nokusavapa zvinzvimbo? Handioni sokuti pakamira zvakanaka. Asi kutarisira kuti vangadai vakaita umwe muitiro, kutofunga kuti pamwe nhunzi inogona kutozopedzisira yagadzirisa uchi. Hunhu hwavo vanhu ava haufi hwakachinja, ndo maitire avo. Havagoni zvachose. Saka ndinoona sokuti hapana chinotomboshamisa pane zvavakaita.
Asi mukoma Solo, muri kuti vamunangagwa navamugabe semuwhatsapp group, asi muri kuchema nechando ikoko kuItaly, mukawana moto wembavha mukaodziya. Muchi ndakuti kunenge uchitonhoraka mukaodziya moto iyoyo munenge mambavha.
Very good. Vakuru ndo pavanotaura vachiti unoona mwanangu kazhinji, even vechirungu kuno vanotaura vachiti show me your friend and I will tell you whom you are. Pachivanhu tinoti isisu, ukaziya moto wembavha newe pachako watovawo mbavha. Handiti munoona? Ukafamba nevanhu vanoita zvechipfambi unogona kupedzisira kazhinji kacho waita zvechipfambi. Ukafamba nevanhu vanoita zvekuvaka zvinomutsa nokukurudzira nokushingirira unopedzisirawo uchidzidza zvinhu zvakanaka kubva kwavo. Saka hunye hweumbimbi ndoga, hunye hwokupwanya, hunye hweumhondi, hunye hwokuba hwecorruption, hwestate capture, hunye hwebribery nekumbunyikidza vanhu, hunye hwokusada kukudza madzimai nokusada kukudza vechidiki hwakatapukira pana vamunangagwa zvakanyanya zvikuru kubva panharadada inonzi Robert Mugabe yaya. So hapana chinyowani, hapana chatingati chiri positive chatinotarisira kubva pahurumende yavamunangagwa. Ndo inonzi semu fanana, hapana vi, hapana mpimbira.
Same WhatsApp group. Thank you them koma Solo, and please do stay on the line. Mike,
ngizomthini silomlaleli uNkomo okwele South Africa. Nkomo unjani? Hello Nkomo, ukhona?
Hello. Yey, kwa nakhona
baba. Siyakwamukela kuhlelo, unjani baba? Sungenile kuhlelo, yini umbono wakho ngendaba ekhona?
Ye abantwana sibafundise iqiniso. Mathi siya kutende chini sifiti 1 sivota izani yona iyabi lamathika mangaki manama amaphathe sithi 0 tshelana abantwana iqiniso izani iyabi vele isibalile dala ngicela ukuthi kuchaze ukuthi abe mangaki agele sithi 0 yamanye ama-opposition umgabele kufuze ehambe le document yakhe vele impi iye vele sikhothela ama-investors eZimbabwe. Ukuze abantwana besebenze babo i-Britain, i-America, ne-France labo-Germany azibuye zizoinvesta lapha elizweni, kuqothwe ithiwa iposa leyo zalokho mbethiwa i-aipa the declaration of power is saving the reason. As long as document from the Amazon is half as well, she has all a very good design on the Zarantona beach. I will never be doing it. I will put the Conoco document to Conado to carry a pansy. Oh, okay, I will get a Pumanga. I'm trying. I wouldn't do a right document that I put my baby. Young people scratch out. Master who voted, we have a village of my seat. Iphosa iqinile lapho iteration of power wayingasebenziswa iBritain yadibethe iZimbabwe iAmerica like ibulawa three quarters amabuilding iBritain ngokungamachina lokwasicotheni lokokuphuma idoti akwenza ukuthi sinedinga lutho bese ngibuya lapho nganiyaphuma ngibijana u-Emerson Mike efunisa ethandwe ngabantu elizweni lapho ngabisela i-property zezapho zonke nezipra abazitata bebulala abantu ukuze selithande bekwendaba yegugrawonto ne-tribalism i-atros ekahle baba ngizabona into zonke sohamba kahle eZimbabwe.
Hayi siyabonga baba uNkomo. Yeqedisa ba.
Ngicela kakhulu manje data yangicela eyekele ukuthi uDeputy abangu 2 lafaka umuntu ende ngesishona no very much spend lefaka endebeni engavali umuntu esindebeni umuntu ovele eHarare and bengavali ngokuthi kuthiwa izaphu kumele ngu 53 ise guarantee thing le kuze kube nini izaphu siyaphuma kuzanu abakuyeke khonokho into engcobeka siyifuni makungena u-Emerson akungena omunye vele akhebeleleni simple level 2 ethithini kulokha umele izaphu izaphu siyaphuma kuzanu and amantu i-cabinet le onayo baba njengakithi emathebelendi yingozi angeke besisize kabakhulume ephalamenti abantu abo bafile baba ma besephalamenti kakho sokwathuka umthi isandla wakhuluma ngezidingo zabantwana bakithi emathebelendi ngoyes inkosi yes abanancede bayouth bethu abaibracket abakhulumi ukuthi umntu sokwakhulula khona pobona makhubo emathebelendi basuka bequthe kuthiwa yes sesihamba kusathenela abantu besiyarekhonti ngamai ngizithwalala maveli like lezinhlakelo yikho kwabakwaziyo khona lokho lo muntu lo
siyabonga Nkomo siyabonga Nkomo siyasithe khonapho baba isikhathi sesambile kodwa siyabonga ungena uhlelo
ngiyabonga kakhulu baba.
Aha, amruma kashatiro.
Zvakaibva.
Aha, ndiva Nkomo, hanzi kana vamunangagwa, vachida kudiwa nevanhu ngava adresse nyaya kugura hundi vadzosere mpatya dzezapu.
I have a question for Kimberly. I know it's makeshift. But what if Mnangagwa makes a vice president a youth?
Okay, Kima, hold your horses there. She will respond when you come back. And Mkoma Solo, please also do stay on the line. Dimbotora, Tereri Wedu Wekupezi Sira Nekudunguwa Zafamba. Tereri KG, Magadi.
Tinezimba Magadi, Baba.
Aywa, Tino Fara Edu. Pachi, Dimbu Tipe Ifungwa Zenyo.
Zaka nakaileta ukwase ni mosevisi besese nuru kare nuru faro.
Ah, thank you Nkomo.
Yayandi nayende kuti hurumende iripo aina kumira zvakanaka. Tiri kudzorera mukadzi akasiya auraya murume mumba kuti agarwe nhaka. Saka nyaya iripo ndeyekuti hurumende iripo yezvino aina kutija ndoisa kutanga. Mnangagwa Mugabe indiri mukomurudi movheti ndakatokonaiwa nemvura ndiri musakotiiikanaka asi ndaakusvika pamuzikiri wangu asina chaainati tinoendera tiuitaiti yakanaka here vandiri mukunda nekuchekara nezvekuti titarisa maerongero avaita cabinet vari kutora chembere inofanira nge yaenda kunogara kumusha kuzororo vachidzorera pabasa zvakare yesendiso nenii zvakare tina vana obeti mpofu vakamboba kuministry of mines vari kutodzora vanhu vachitakurira kuti vari kutoramba kuti vakaisa vana vechidiki huri hwavo hunozobuda pachena.
Haiwa tinotenda mukoma wangu KG, ngatisiyei ipapo hapasisina nguva, asi tichamufonera mukadzoka inyu kuchirongwa svondo rinouya.
Amuzondinyoreri nyorai namba dzangu pasi ndinenyatsangira yandakati nyudzei kuti atunge nyika iri kudiwa nemhondoro dzezimbabwe
namba dzenyu dzanyorwa
pasiundifonere
ndine mashoko ndiri kutorwadziwa zvakanyanya izvo zvichoda kutoronga mauto angu kuno kudoni
Okay, Dara, jump for Nera. Okay, it's not in them, Dara. Okay, bye bye. Dara,
I'm not Zaki.
Anyway, I want to go to KG. Vari gunungu nao, ene shaka wanda wanda. And Mkoma Soro, we'll take you then, we'll go to Kimberly for a last word. As we go towards the 2018 elections, Solomon, what's in it for young people?
Mm-hmm. To be very honest with you, there is absolutely nothing. We obviously have to keep hope as a nation, keep hope as young people, and say we can't afford not to register to vote, mm-hmm. eventually and subsequently go out there to vote en masse. We hope to vote for a credible candidate, a candidate whom we think will take Zimbabwe forward. However, there is no conducive environment whatsoever. There is no conducive environment for any democratic, proper expression of the people in Zimbabwe as it is right now. As far as I'm concerned, we are under a serious dictatorship. We are under a military rule. There is no doubt about that. It was a coup. People might want to gloss over it. People might want to put some veneer on top of it, but the truth remains. The actual guy who's running that country is Chiwenga and his guys in various barracks, masquerading, obviously putting someone who is viewed as a civilian, who himself is not even a civilian anyway, as far as some of us are concerned. Mm. So as long as we continue to have Chiwenga heading and presenting himself and others as ZANU-PF defense forces and not as Zimbabwe defense forces, we have a problem. So we will go out to vote next year, 2018. Nothing has changed. There are no reforms. We demand reform. Mm-hmm. We demand that poster be repealed. We demand that draconian IFA be repealed. We demand that Section 33, Subsection 2 be repealed. That codification and reform must be removed. Unless and until we have a level playing field, there is no change that mm-hmm. we can expect to come into, you know, from Zimbabwe. Mm-hmm. I'm sorry to dampen our spirit, but I am simply speaking facts as they are. But at the end of the day, we must encourage everyone to go out there and register to vote.
Uh-huh,
so that eventually,
well said,
when those reforms are put in place, we are not caught napping, we are equally ready to vote.
Thank you, then, Mkoma Solo. Well said. And before I come to you, Kim, the last speaker, that's KG, Ati Vaubetimpo Fuagaba something. We don't know.
We don't have proof of that.
That's an allegation, Saga. The guy was supposed to say Vanonzi.
Mm-hmm.
We cannot, go with that.
Mm-hmm.
I felt we really had to correct that.
Mm-hmm.
Kim, ngamafichane, akusipumbono, akubuzilu umai kukuti, what if ubaba umnanga kwa ingaketa, osa kula yukuti, abe ngumsegeli wake. Ule 30 seconds.
Right, to be honest, why ingaketu msegeli wake? You guess what is akunok, ukaba ngani? Ya wazu kuti ikapine tupamba nisili. So ingaketu muntu o young, it's not enough. Ngabagabe kumuye yeta. Also, the 7 and the muntu no uzaba overpowered and the engabe LFE effector. So still we are not convinced why vele echiyama youth in the first place. We have a lala ngingondo zetu. And there are souls that vele amketu muntu mngane. Ngoba, we have ono uti abangani vake vaya sifuni skundale. Sana kakwazo utakete bana fiyebani.
Mm-hmm. And on that note, I'd like to say thank you so much, Solomon Mazore and Kimberly Bebe.
Yeah.
I know you guys are studying wherever you are, Italy and the
thank
UK.
You. Thank you.
We wish you well.
Thank you.
Thank you.
Okay, thank you.
Thank
so
you
much.
Very
right.
much.
Uh-huh.
Thank
and
you.
Okay,
also, thanks, Mike, to our listeners. Unfortunately, we wanted to have more females on this panel. But there was a problem with our network to Zimbabwe this, today, the whole of today, actually. But nevertheless,
next week we catch them again.
Oh, yeah. Why not? Zimbabwe, it's been a pleasure. Let's make another date next week. Same time, same radio station. your station, Studio 7. I'm Tungamili Nkomo.
I'm Mike Hove, Zimbabwe. Let's meet next week, same place, same time, The Youth Connection. Have a good night.